Vachitaura pamusangano wavaita nevaturi venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunurwa Mangwiro vati ropa rakaongororwa iraivi rabva kuvanhu makumi maviri vakabatwa nedenda iri pamasvingo Teachers College. Vatambi venhabvu makumi maviri nevaviri vechikwata cheunder 17 national team uye vamwe vanhu vasere. Vamangwiro vati ropa rese makumi mashanu rakavhenekwa rakawanikwa ruine utachiona hwemhando itsva yecovid-19 yeomicron variant.
Sehurumende takaita ongororo kuvana vari pachikoro chiri kumasvingo uku vanodzidzirira zvokuva vadzidzisi nevana vanga vakaungana vada kumutamba mutambo yenhabvu, takatora ropa ravo tikaona kuti vane chirwere ichi checovid-19, asi takazotora makumi mashanu evanawo nemubatanidzwa vese tikaona kuti chirwere chaakutyisa mazuva ano chauya ichi chinonzi omicron variant yacho iyoyo. Zvirwere izvi zvinotumidzwa mazita nekuti utachiona hwacho hunenge hwakamira sei. Takawana kuti makumi mashanu evana vanacho chirwere chitsva chatiri kutaura ichi.
Vamangwiro vatiwo vashandi vese vanoshanda nekurwisana nechirwere checovid-19 pamwe nevese vanorarama nezvirwere zveupenyu hwese vave kufanirwa kubayiwa nhomba yetatu.
Isu sehurumende takutanga zvakare kuti vanhu vaya vana mukoti, vana chiremba, avo vanosangana nevanhu saimi vatori venhau, vana mapurisa anosenza mimigwagwa kana kupi, vaakubayiwa nhomba yechitatu. Kutanga izvozvi ndigere pano tiri kutoti vanhu ava ngavachitanga kubayiwa.
Vamangwiro vatiwo kukwira kwehuwandu hwevari kubatwa neutachiona hwecovid-19 mucherechedzo wekuti nyika yapinda pachikamu chechina kubva zvatanga denda iri kana kuti fourth wave. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati ongororo iyi inoratidza kuti mhando yecovid-19 yeomicron ratova dambudziko guru munyika.
Kana vanhu 50 out of 50 vakatestiwa vakaitwa genomic sequencing vakaonekwa kunzi variant yecovid-19 yavanayo ndiyo yeomicron, zvinoreva kuti zvaaiwa zvino taane epidemic yeomicron. Delta variant inenge yapushirwa kusaidha isisipo. Uyezve zvinoreva kuti izvo omicron iyi iri kupararira sechamupupuri, iri kuita zvokubhebha chaizvo. Saka tinofanira kungwarira tiwedzere mamezures ekudzivirira, iwo masocial measures atagara achitaura nezvavo.
Zimbabwe yava pakati penyika dzinodarika makumi mashanu idzo dzinosanganisira America, Britain, Brazil nedzimwe dzine vanhu vane chirwere chemhando yeomicron variant pasi rose, zvichitevera kubuda kwesouth africa pachena mwedzi wapera ichiti yainge yawana utachiona uhu munyika iyi. Nyika dzakawanda dzakabva dzamisa kutambira vanhu vanobva kunyika nomwe dzekuchamhembe kweafrica dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Lesotho, Eswatini neBotswana. Zimbabwe inoti iri kutora matanho ekuona kuti chirwere ichi chisaramba chipararira munyika kuburikidza nekuti vanenge vapinda munyika vachibva kudzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe vazvipatsanure kwamazuva akatarwa nehurumende mushure mekuvhenekwa chirwere ichi pavanopinda munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa nedenda iri munyika yose, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vangori pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mana nevaviri vakabatwa nedenda iri nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 136,379. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maseve nemakumi maviri nezvipfumbamwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,829,636. Vabayiwa nhomba yechipiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maseve nemakumi mashanu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu kana kuti 2,851,625. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.